Abubakar Bakoma Haji has flagged equal into a good Bridge Carida, Chasan District. You know, to conjurate or Jiraraman with a business for that area. Wagus are inconvenient to out of the reds when we're going to go to Chirundu. Definitely is an effect of a trade that is a card in the but given disease, who conjurates what probably my structures, it's one thing.
Panewo here atingati ma consultation akamboitwawo nevanofambawo vanopinza zvino nokuburitsa ma cross border vasati vatora danho irori.
Kana zvaitwa indofunga zvakajambiwa. Kana zvakaitwa isusu are not aware in fact zvikutotanga kuzvinzwa izvo zvekuti zvazvaya. The border passengers are supposed to wait. I'm not aware of the kind of my institutions, but we may transport something.
Ndo pedzisirawo ndichitarisa kuti iko ku one stop border post kuchirundu kwavanotaura kunosiyana papi nekukariba mumashandiro enyu imi zvinobatsirai kana kukanganisai nenzira dzipi
ichinoziva ndechekuti pane time yakanga vanhu vakumuva away from chirundu vachiinda via kariba. In the actual, it really something to do with service delivery levels. The issue is that mabhasi akatombomuva achinge vapaita samu dziko patime rinogona kunge razoresolvwa